Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vaudza Studio 7 kuti mahumunya anokonzerwa neutachiwana hunopinda nemumhuno kana nemuromo.
Chirwere chemahumunya chatinoti muchirungu mumps viral infection inonyaya kubata kana kukuvadza vana vadiki. Zvisa kumana vasikana vanokwanisa kubata nechirwere ichi. Kana mwana akanga aita chirwere chemumps kana mahumunya, panenge paita infection iyoyo inenge yapinda mumuviri memwana. Infection ikapinda mumuviri memwana kazhinji inopinda nemukanwa kana nemumhino. Inoenda inogara kumatoti maparotid glands. Maglands anoshanda pakugadzira mate kana saliva. Noyuba iyo yatinoshandisa pakutsenga nekudigesta chikafu.
Vaendera mberi vachiti vabereki vanofanira kukurumidza kuenda kunorapisa mwana anenge aita mahumunya nokuti anogona kuuraya mwana kana kuvhiringidza nhengo dzekusikarudzi.
Pasarapowo mamusi nokwanisa kuspreada kuenda kana kubraini kana kuri vana vakomana nokwanisa zvakare kuenda kumabhora avo zvokonza kuti mangwana zvikwanisa kuvanetsa kuzobata kuzokwanisa kuberekesa mudzimai. Saka tinokurudzira kuti kana mwana akanga aita chirwere chemamusi kana mahumunya kurumbidze mwana kuchipatara arapwe nekurumbidza.
Imwe nyanzvi yezveutano Dr. Life Zambezi vanoti kubaisa vana nhomba yegwirikwiti kundoderedza ukasha hwemahumunya nokudaro mwana wese zvake ane kodzero yekurarama aine utano hwakanaka. Vaendera mberi vachitsinirawo zvakare kuti mahumunya aya anogona kukanganisa sikarudzi yevanakomana.
Zviratidzo zvechirwere ichi zvinosanganisira kunzwa musoro, kwira temperature kana fever, tadza kudya zvakanaka, kuneta, kunzwa marwadzo emajoints kana mamuscles, kuzvimba dama rimwe kana kuti ose, uye dzimwe nguva mumps inogonawo kuaffecta matesticles kuvana vechikomana kana kuti vakomana vechidiki.
Dr. Zambezi vanoti mwana ane mahumunya hafaniri kutamba nevamwe vana kusvikira mahumunya acho apera nokuti anotapuriranwa zvakanyanyisa.
Asi tinoona kuti urwere uhu kune vanhu vakavaccinatewa hauzouyi hune simba. Asi kune vanenge vasina kuvaccinatewa kana kuti kubaiwa nhomba yemumps inonzi inobaiwa seMMR inosanganisa measles nerubella. Vanhu ivava vanenge vasina kubaiwa, vasina kuvaccinatewa ndivo vanowanzoita masymptoms kana kuti masymptoms ari severe.
Mazvikokota munyaya dzezveutano vemishonga yechivanhu Dr. William Nyarota vanoti pane mishonga yechivanhu inorapa mahumunya. Asi vanoti zvakakoshawo kuti mwana wese abaiwe nhomba dzose achiri mudiki kuitira kuti vasazokurirwa nezvirwere.
Mahumunya ane mishonga yekumarapa pachivanhu kana kuti pamahedhi, nayo mishonga inorapa mahumunya. Ndo zvimwe chetezvo nematonsils. Inde even munhu anenge atadza kurapika sezvatinoita kuzvirwere zvese nomurifeya kune mamwe mapractitioners zvikurusa kuchipatara.
Ongororo yakaitwa nesangano reWorld Health Organization muna Gunyana gore rakapera yakaratidza pachena kuti vana zviuru zvinomwe nemazana manomwe nemumwe chete kana kuti 7,701 vakarwara nedenda iri, uye vana mazana manomwe nemakumi mana nevanomwe 747 vakafa muZimbabwe nekwirikwiti. Kufa kwevana vakawanda kudai kwakakatyamadza bazi rezveutano nemapoka ose zvavo anoona nezvekuchengetedza kwevana zvikuru reUNICEF, sezvo nyika ino ichizivikanwa seimwe nyika dzepasi rino dzinokoshesa utano hwevana. Asi basa iri riri kuvhiringidzwa nevabereki vasingade kurapisa vana vavo, zvikuru vamwe vechipostori vasingade kuti vana vaende kuchipatara, zvikuru vegungano reJohani Marange. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapimidze.